Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 24/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tani makore anokwana kuita 18 tiripo takambofamba kufunga kwemakore maviri ekutanga tichitanga kugara tichifambira kuLens tichifambira kumahofisi kana TA tasvika mahofisi kwamurombedzi vakatidhindira iwe listi ratakanga taenda naro seconfirmation yekuti vachititi nini garai tinoya tokugadzirisirai zvinhu zvenyu.
Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu papurazi remapinga kuMashonaland West.
Nyaya yekumedza nyaya yeforeign trade. Saka chiripo ndechekuti RBZ ndinofanira kupa City of Harare foreign currency. Saka ndo zviri maringe netsamba iyi. Tsamba yedu ndeyekuti vamangunza vape City of Harare mari yekuti vatende machemicals ekutsvuta mvura kuti mvura izokwanisa kuenda kuvagari vemuHarare.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuti vawane mvura rinokumbira gavhuna wereserve bank of Zimbabwe kuti vape kanzuro yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mushonga wekuchenesa mvura. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu mumapurazi avagere zvichitevera kupa kwayakaita magwaro ekubvisa mhuri dzinodarika zana papurazi remapinga kuMashonaland West. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mhuri dziri kunzi dzibve papurazi iri dzinoti dzakatanga kugara papurazi iri muna 2000 dzikazopiwa matsamba ekuti dzigare panzvimbo iyi uye munhu wega aizoganhurirwa nzvimbo yake kana zvinhu zvagadzikana. Asi vanhu ava vanoti vave kushamisika nekupiwa matsamba ekuti vabve pavagere vachiti hapana mumwe musha wavanoziva kunze kwepapurazi apa. VaDixon Chikomo vanoti vave nemakore gumi nemasere uye vakavimbiswa kuti vachagariswa zviri pamutemo papurazi apa.
Ndatiri papurazi apa tani makore anokwana kuita 18 tiripo takambofamba kufunga kwemakore maviri ekutanga tichitanga kugara tichifambira kuLens tichifambira kumahofisi kana TA tasvika mahofisi kwamurombedzi vakatidhindira iwe listi ratakanga taenda naro seconfirmation yekuti vachititi nini garai tinoya tokugadzirisirai zvinhu zvenyu. That was musi wa10 December 2003 pakatengwa bepa redu. Saka taitarisira kuti kubva ipapo kusvika kuma 2005 taitarisira kuti zvinofanira kunge tapegerwa. Saka takagara kubva ipapo pane chakaitika.
Vachikomo vanoti vanhu vari kumanikidzwa kusaina nekutya sezvo panenge paine mapurisa anenge akapakatira futi.
Then poita vanenge vaine mapurisa anenge vachifamba navo vamwe vatori armed zvokutoti vanhu vari kusaina mapepa aya zvichiita kunge kutomanikidzwa. Nekuti kana wabatirwa futi munhu ari mumusha futi haaizivi futi kuti ingafamba ingoita zvokuchinzirwa naye vanhu. Inototarisirwa kuti ndiye kupfuura vanhu kafuti. Saka vanhu vari kutya vari kusaina mapepazi mukutya.
Mumwe mugari wepapurazi apa vaMichael Nyakunua vanoti vakamanikidzwa kusaina tsamba yekuti vabve papurazi.
Ukunzaka nepfuti yange iripo paya nemapurisa aya ndakaona kuti panapa yahombe otonzi buda uende.
VaNyakunua vanoti havana kwekuenda sezvo vakaberekwa papurazi remapinga.
Ina ungosvikirwa chinzi panapa tiri weminister of friends tauya vamwe nemapisa kwa mapisa angari kuma 13 angari ipapo ndibva ndichitsamba tikati Sambe mtu pandiyanzi, he 90 days kutu muyendo kwa mkafu, nikatimanyi nakabiri kilo wapana hapa nienda kutu kwa nikafu, kuzi nakabiri kwa shika nafu. Sama zimisha chako kwa mnienda, nikatimanyi nakabiri kwa mkafu, nakabiri kwa mkafu, sayana sambe, ina baraza nifuwa kutu, kuzi napana kwa mkafu, nakabiri kwa mkafu.
Vamishek Tom, vano timgana wawo, ndia akama nikizwa, kutola tamba yekuti vavi, papurazi.
Rashika kuona mwana, nukubwa omu vunza zitarangu, nukubwa taura zitarangu, nukubwa ongo nyura, nukubwa omu sira mwana wangu chipipa chao chifikshi. Ndia kashika kuchuo ungo chitoro unungwe veringa, nukubwa tanguti vaninga watu sirias, nukubwa kutizinga pa nzumbu, pedupa tigere.
Mumwe mugari, amai Irene Chabata, vano chivave ni makore gumine machana tu vali papulazi apa, ni kudaro avana kwekuenda. Mukuru webazi rezwe minda kwa zimba, va Gordon Kimbini, vano chuhurumende ndiyo iliku visa vano mnzimbo ze urumende, vashiti urumende yaka zivisa nezedano ili mwezi mishoma ya pera. Mutauriri wema purisa mudunu remashonal and west va Clemens Mabgazara vanoti mapurisa akakumbirwa nebazi rezveminda kuti vavachengetedze apo vanenge vachipa magwaro ekubvisa vanhu sezvo nguva dzakawanda pachiita mhirizhonga. Zviri kuitika kumashonal and west zviri kuitikawo mumatunhu ose ari munyika. Masondo mashoma apfuura dzimwe mhuri dzinodarika zviuru zvitatu dzakadzingwa kuchema Gora, Sikabela, Bheba nesibusiso kugokwe mudunhu reMidlands. Izvi zviri kuitikawo kuchegutu kumazowe mudunhu reMashonaland and Central pamwe nekutriangle kumasvingo uku mhuri dzinodarika chiuru dzakapiwa magwaro ekuti dzibve mumapurazi adziri kugara. Pavakadomwa segurukota rezveminda vaperenshiri vakazivisa kuti vanhu vose vari mumapurazi avagere zvisiri pamuchemo vachabviswa vodzokera kwavakabva. Vanhu ava vakabvuta mapurazi vachena muna 2000 apo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakati vose vainge vari mumapurazi aya vagare pasina anovabvisa. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatorera vaMugabe chigaro muna mbudzi 27 vari kukoka varimi vachena vanoda kudzoka kuzorima mumapurazi aya kuti vazivise hurumende yavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kusangano revarimi revachena reCommercial Farmers Union kuti varimi vangani vadzoka vachipiwa minda yekurima nehurumende yavamunangagwa. Asi vanoziva zviri kuitika vanoti urongwa hwekudzosera vachena mapurazi huri kuitika panguva iyo hurumende iri kuedza kuunganidza mari yekubhadhara varimi vechichena vakatorerwa minda yavo nechisimba pasi pehurumende yavamugabe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Sangano rinorwira kuti vanhu vakwaniswe mvura sekodzero yavo reCommunity Water Alliance. Nezuro rakanyora tsamba kuna Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Manguga richivakumbirudzira kuti vape kanzuro yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mushonga wekuchenesa mvura. Izvi zvinouya apo kanzuro yeHarare iyo inowana mari yekutenga mushonga kubva kuReserve Bank of Zimbabwe iri kutadza kuwaniswa vanhu mvura zvopa kuti pachirwe kuti vanhu vangangogona kubata zvirwere zvakaita sekolera netyphoid. Pazuva kanzuro yeHarare iri kupa vanhu mamega rita zana asi pachidiwa mazana manomwe. Gore rapera sangano iri rakamboisa chikumbiro chakadai kuRBZ. Kanzuro yeHarare ikakwanisa kupiwa mari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reCommunity Water Alliance vaTimothy Chitambure.
Chikonzero chiripo ndechekuti tatarisa kunetsa kuri kuita mvura muHarare. Takataura nameya veHarare kuti vagari vemuHarare mvura yavari kuwana 1 haina utano, 2 haina uwandu hwakakwana. Utakaona kuti chikuwana mvura inoita 100 megaliters per day instead of daily demand ye about 800. Meya vakazotaura kuti ivo nyaya iri kunoita nyaya yeforeign currency. Saka chiripo ndechekuti RBZ inofanira kupa City of Harare foreign currency yoyo. Saka ndozviri maringe netsamba iyi. Tsamba yedu ndeyekuti vamangunja vape City of Harare mari yekuti vatenge machemicals ekutreata mvura kuti mvura izokwanisa kuenda kuvagari vemuHarare.
Ndedzipi nzvimbo semaonero amuri kuita dziri kunyanya kuwirwa neiro dambudziko rekushaikwa kwemvura?
MuHarare hakuna nzvimbo yapari zvino mazuva apfuura aya muongoro yatakaita yatingati iri kuwana mvura zvakanaka. Kune nzvimbo dzagara hadzo dzangasingawane mvura dzakaita sana Mabvuku nana Tafara. Asi yezvinezvi zvaakuenderana kunana Glenview kunana Kuwadzana, nzvimbo dzese dzemuHarare hatichaona mvura. Nekuti makataarisa kana vachitaura kuti 100 megaliters zvazvinoreva nezvekuti pakutaura kwavanoita vanoti imwe yacho about 50-60% inonzi macommercial losses, zvirati inorasika mukubva kwainogadzirwa kuenda kuvanhu. Saka kana yakadaro zvinoreva kuti hakuna mvura iri kuwanikwa nevanhu vemuHarare. Saka Harare yose pari zvino haina mvura.
Tarisawo nyaya yekutika iyo RBZ iri kuti ine zvikwereti zvakati wandei nekudaro haikwanise kuti iwane mari iyoyi, pangagadziriswa sei?
Chiripo nguva blessing ndechekuti mvura ikodzero yemunhu sezvakaitwa mubumbiro remutemo. Uyezve hurumende pachi zvayo inotaura kuti inofanira kuremekedza nekuchengetedza kodzero idzodzo. Saka sekuona kwedu kana zvichinge zvadaro pamari shoma inenge iripo, zvinhu zvakaita sekodzero yemvura ndozvinenge zvakufanira kuita zvaamapriorities. Saka isiri kuti mari kana itoripo pairino kushanda zvimwe, ngaichienda kekutanga mvura iite priority number one.
Mati mawana mhinduro here kubva kuna vamangudya kusvika pari zvino?
Tsamba yedu yaenda masikati ano palunch. Saka takatongomirirwa mhinduro yavo, hatizivi vachapindura netsamba here kana vachafona kana vachasenda pai, asi isusu tangoendesa. Takangomirirawo kuti kana pasina kuwana mhinduro, takasawana mhinduro inotigutsa, tiendangodzokerawo kuvagari vari vatinomiririra kuti tidii zvinhu zvadai, tofa here nekorera sekuzvatakaita muna 2008 kana kuti gore rapfuura iri, vanhu vofa here nekorera kana kuti vofa here netyphoid. Tiendaa kuchidzokera kuvagari vatinomiririra kuti tinzwe kuti danho richatora nderipi.
Vatimothy Chitambure vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reCommunity Water Alliance vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mupepanhau reDaily News mune nyaya yokuyambirwa kuri kuitwa mukuru wehurumende mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti zvinhu zvikaramba zvakadari munyika zvingangokonzera kusagadzikana sezviri kuonekwa kunyika dzakaita seAlgeria neSudan. MuDaily News mekare mune nyaya inoti bumbiro remitemo reZANU-PF riri kuvandudzwa kuti mutungamiriri webato iri awedzerwe masimba. Mupepanhau reChronicle mune nyaya pamusoro petsaona yakaitika nezuro Manheru padyo neEntumbane Shopping Center kuBulawayo, vanhu vanoita gumi nevasere vakaendeswa kuzvipatara. MuNewsday mune nyaya yokushaya rubatsiro rwemari kubva kumasangano nehurumende dzekunze kwenyika kwakaitwa negurukota rezvemari vamutuli Nuve. MuHerald mune nyaya pamusoro pechirwere chemalaria icho chiri kunzi chabata vanhu vakawanda gore rino zvichienzaniswa nenguva imwe cheteyo gore rapera. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Masikora sei mukoma jonga tanonoka wande nevateereri vese veStudio 7. Ndinokukwazisai mese muzita raJesu. Ichiti zviri kudiko kwamuri ikoko. Ndinotenda nekuti panhau dzechokwadi. Asi ndinoda kutaurawo ndakanangana na vamutodi mashoko awa wanotaura asi kubatanidza vana veZimbabwe ndeye kuputsa nekupa nyonga nyonga mukati mevana veZimbabwe. Number 2, mudongo tenda zvangu kuna President Chamisa avo vagona kubatanidza mhuri yeMDC ndichiti pamberi nekubatana vana veMDC chisa mbama chisa ndinotenda.
Kazuwa ikazuwa mwuri ya Zimbabwe newe studio 7 mwakadike kwa Washington DC kwa mwuri kwa wanatanono kwa wandene wa mwuri ya SA. Ini ndini zimunya usa na kutawara ndoda kupindu rango zonga zutawa na wamponda hapa na wawa isi kuti wanawaruda kukweza maa price kati zokere kumashire zushoma panguwa yanga ichitenga US dollar Zimbabwe US dollar remanded ma price ayo kuhira kuhira ele ma price anga singa kuhiri anga singa ziki. Why? Because marie iri strong iye rate yayo haidu ni haikuhiri handiti sasa ini itanezu kuti ma price ayo anungura mpati pashi haripari raidu haripari stay but iri bond ready iri manji raka dhagwa because radona zakanyanyisis. So kudoda kwa raita kwa kama price anudini anoshuta bose wana ima business wa rukweza kumaintaina ma price awone US dollar andit
magadi wa watunga mirewe studio 7 mese kwa muri kuko atinga taure masenyaka wandisa inyaya tangu wano urumende yuku manisa wano warimu mafams umu inyaya ombe nokuti vanhu ivavo vagara vakasikiwa nevarungu ipapo asi nhasuno muzvara nhasa vano vati ngavabve vanhu vanoende pi vadi kuvapimirawo kuvapawo 3 hectares pamunhu or 2 hectares vozi vanhu vevanhu racho kuti vakawanda ini zvokunzi vanganzika kuti 20,000 hapana famura yekutakura vanhu vanopfuura 1,000 famura yengirayo vanhu vaishanda apo vano vari maybe me 500-300 pa farm. Saka vakanzi varipo 3 hectares. I think vanhu vavo vanokwanisa kurarama pane kuti nhasi vati bvai vanoenda kupi. Asi kana kuti toziziva hedu kuti ZANPF ine hunhu ihwohwo kuti mumafarms imo inonyepa kuti farm iri ibvai apa mangwana uchanzwa kuti patorwa nemukuru wekumasocha watorwa nanhingi uko anhingi wauza kuti uko asi maiti varungu ndovada kudzoka apa zviri kumbofamba sei. Saka ipapa panyaya vatanga ihombe kana vachida izvozvo ngatange vachibvisa vanhu ngavatange vabvisa kumba kwa president wacho wobva upresident vadzokere kuofisi yosiya zvefarming toziva kuti vanhu ese mafarms vaakubva toziva kuti zvinhu zvazvijekerere kwete kuti munoti vanhu makaona varipo mafarms imomo vakasikiwa vagara more than 50 years moti ibvapo anoenda kupi.
Maswera se studio 7 zita ndinoitwa George Matanda. Ini ndiri kurwadziwa nezviri kuitwa neZANPF zvekutorera vanhu minda yavo zvekubvisa vanhu pavakagara vachingonzi vanhu ngavangobva vasina kwavanoenda varegere vanoregerei kuti vachibvisa vanhu vanenge vakavapa pamwe pekugara dhani kungoti vangoti ibvai papo zvisiri zvisina kana odha hazvizvo zvavakavhoterwa nevanhu izvi vanozviitireiko kudaro vamunangagwa havanyariwo here havatyiwo here kuti zvokwadi zvokwadivo vane pekugara vamwe vanhu vavakavavhotera mumapurazi umu vachivaitira utsinye hwakadaiwo so zviri kundibata veduwe zviri kundirwadza. Ndiri pano pamasvingo apa ndiri pano zvangu pamasvingo apa batai munyasha
vakadini zvenyu vashamarari vestudio 7 inonziwo mate ndiri zvangu paCape Town apa tinonzwa nhamo iriko kumusha kwedu kushuwa nhamo iriko yakakura tinoiwa zvatiregai ndipindure murume uyo ari kutaura nezvekukwira kwezvunhu achiti kwai zvinhu zviri kukwira vanhu vezanupf vanoda kuti vane purobhlemu yekuti vanoona savaonesesi vanonzwa savanzwisisi takataura naChamisa kuti sei dhizeri richidarika muzimbabwe richienda kunotengeswa Tanzania rakachipa kudarika riri kubva pasouth africa richiya muzimbabwe vanga vasingazvioni here kuti zvinhu izvozvo zviri kudhura nhasi vohoona izvo zvichinga chavari kuona chavakudhura icho ndochoona kuti kwai vanhu vaakukwidza mapuraisi aiwa havasi kunyatsoona ngavanyatsokufungisisa ndo hoti na wawa wazwe ya rumba puraza wari kuchema kutanzi takubisio waza kanga mazo chazurume hoti kwa sababu wangu uzi wawani kutika maenda kuma puraza msani waka zimbazi ritema nendi waka yuwe zimbazi ritema rizu kuti ati siyu kuti ramangu anaricha omira si uye nga wari kuchema na kutika kaka sara tikado hoja hili imu kuru wakuzi penyu kana chamisa kwa wenazuri nani kwa nukie kumwesi katunda angu na yao
dino kumbiro kuti mungu huu taura honye ya ndo lako yita kutawara panasa please nda kutia fangu nangandani kuma korea nige 4 or 5 years na kuya kuno kuzambia nda uya kuno kuzambia nda wana shukuno kukasikia na chaezo nizi kutuwa kuni nita yedi ku Zimbabwe ma rozi ma industry kuwa kwa ayo wanda kutuwa kuruwa kuruwa kuru Zimbabwe wano mbo uya yere kuno kuna na Zambia nda uwe panu pa Zambia kwete kuenda kure kure kweso kwa wargu enda wachikula njegi wachikasi kawo yepano pa duze patini panapo waone zviri kuitika kuno kuzambia zvakanaka marodzi acho ngatoti waku South Africa unoshaya kuti chiri kunyanyonetsa nyika yedu chaicho chaicho chii ndatenda hangu ndinonzi makati
inini ndinonzi padho nechivasa ndiri mugari wemuchifu nyaya yandinoona iri pakati pavatungamiri venyika ino kana nevebato rinopikisa zvavo vangango sundana asi dai vakaiona vachamisa dai vakaona utongi hwavatsvangirai havana kuramba vakaoma mwoyo sezvavakaita nokuti tose takatovhotawo tikadyiwa saka tose tiri kungochema pamwe chete asi vakaramba vachingoti haivhiwi vane vachiuraya isu vatsigiri vavo saka ndinoti vachamisa dai vadzorawo mwoyo wavo ipapo nokuti matamburiro atakuita ano zvakutoda iwo kuti vapindire
kazivai Studio 7 ndoda kutenda nezuva rakanaka ratenge tinaro nhasi ndoda kukwazisa vese vateereri vestudio 7 but nhasi ndoda kungotaura vangu ndakanangana nemashoko akataurwa navamutodi yekuti izvoni kukura hondo yaivawo ndoda kungonzwisiswa hangu kuti woro yacho yakadeclarewa rini
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe zvedutu mupengo kana kuti cyclone rinonzi riri kuungana muIndian Ocean zvekuti rinogona kusvika munyika dzeComoros, Mozambique netanzania svondo rino. Dutu mupengo iri iro rinonzi Tropical Cyclone Kenneth rinonzi nezuro manheru range riri mazana maviri emakilomita kumaodzanyimba kweMadagascar rakatarisa kuComoros. Bazi rezvekudzivirirwa kweAmerica rinoti Cyclone Kenneth iri kumhanya makilomita makumi mapfumbamwe paawa asi pamwe ichiita makilomita 120 paawa. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika 100 rezviuru vakamanikidzwa kubva munzvimbo dzavanogara muBurkina Faso pamusoro pekurwisana. Izvi zvinonzi zviri kunyanya kubata vadzidzisi nevana vezvikoro avo vasati vachakwanisa kudzidza kana kudzidziswa. United Nations inoti varwi vanopfurikidza mwero muBurkina Faso vakonzera kuti vana vechikoro vanoita zviuru 50 pamwe chete nevadzidzisi vanoita zviuru 5 vasaenda kuzvikoro. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Guta reLos Angeles mudunhu reCalifornia razivisa kuti chirwere chegwirikwiti kana kuti measles chaonekwa mune dzimwe nzvimbo muguta iri. Vanoona nezvekudzivirira kwezvirwere veCenter for Disease Control vanoti kusvika musi wa19 kubvumbi gore rino muAmerica mave nevanhu vane gwirikwiti vanoita mazana matanhatu ane makumi maviri nevatanhatu mumatunhu makumi maviri nemaviri emunyika iyi. Muna 2000 America yakataura kuti chirwere ichi chakange chapedzwa zvachose munyika iyi, asi zvino chave kubuda munzvimbo dzakasiyana siyana munyika iyoyi.
Muna anoita seaita kunga aneka flu, asi chinonyanya kutaridza measles kamezi kanoonekera pamiri wemunhu kanenge kakati tsvete nemiri.
Chinotapurirwana here chirwere ichi?
Chirwere chegwirikwiti chinodauriranwa, chinenge chichida kuitwa kuti vanhu vapiwe immunization, mavaccinations ariko ariko chaizvano anodzivirira vanhu kuti vasaite chirwere ichochi.
Kana munhu ane gwirikwiti mamizvos akasarapiwa nokukurumidza, chii chinoitika apa?
Kana munhu akasarapiwa nekukurumidza, chirwere ichi chinoita macomplications anogona kukuvadza nzeve, chinogona kuita pneumonia, zvakare kuti utachiwana hwacho hunopinda mupfungwa. Zvinokwanisa kukonzeresa kutoti munhu afemu, havana vamwe unfortunately vanogona kufa nemacomplications egwirikwiti.
Chinotapuriranwa sei?
Gwirikwiti rinoita sezvatinoita nechikosoro neflu. Ukagara mumba mune munhu ari kukosora negwirikwiti, ari kukosora kana kuhetsura mumhepo ari padhuze newe, anogona munogona kutatapurirana chirwere chacho.
Munhu pachake chii changaita kuti azvidzivirire?
Kana munhu achinga akapiwa vaccination, majekiseni anobayiwa vana vadiki kutangira kuma 9 months, kana munhu akabayiwa majekiseni ekuvaccinatewa gwirikwiti, anenge akamiri wake unenge wakagadzira kudhara kuti udziviririke. Saka ndo chinhu chikuru chinokwanisa kutidzivirira kuti tisatatapurirwa.
Muzvare wepachi weshe vanodzidzisa vana mukoti paShed Grove Hospital muMaryland muno muAmerica vachitaura neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu pamapurazi reMapinga kumaSutherland West. Sangano rinorwira kodzero dzavanhu kuti vawane mvura rinokumbira gavhina weReserve Bank of Zimbabwe kuti vape kanzuro yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mishonga yekuchenesa mvura. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.